Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa maridzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa.
Wakawanda munyika woshamiswa nemari iri kupiwa mameya nemakanzura. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana.
Kuti mutemo uyu unofanira kuramba uripo. Why? Nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane mamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu.
Vanhu vakakavadzana panyaya yekutongera vanhu rufu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu waDaniel Garwe vazivisa kuti mameya nemakanzura vawedzerwa mari dzekubatsirikana dzavanotambira pamwedzi kana kuti allowances. Mameya nemakanzura haatambiriswe mari yemihoro pamwedzi. Mameya awedzerwa mari kubva pamadhora ekuAmerica 45 kana kuti US$45 kusvika paUS$90. Makanzura awedzerwawo kusvika pamadhora 45 kana kuti US$75. Vagarwe vaudza Studio 7 kuti vanga vasina kusununguka kupa divi ravo sezvo vanga vachityaira motokari vakati tivatumire mibvunzo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaJacob Mafume.
Ndosaka makanzera nemameya vachidhererwa nevashandi nokuti mari yavanopuwa itori shoma nekure kure nemari inopuwa mushandi wekupedzisira wemukanzira uya anotsvaira mustreet. Vanhu vanenge vachida kuti munhu adzivirire kolera, avape mvura, agadzire mugwagwa, avape pekugara pakanaka, aite zvese zvavanoda kuti kanzira kana meya aite, asi achipuwa zvipururu zvidonhwi semari chiyachiya pataikura chinonzi chitsvatu.
Asi semameya muri kumbotaurawo here nehurumende nenyaya yemaridzi?
Tabuda magurukuru ichitaura kuti aiwa, kana mukapa munhu zvimari zvakadai anozvambaradzwa necorruption, anozvambaradzwa nekutadza basa. Uyezve vanhu vane njere, vane unyanzvi, vane pfungwa dzakatesva havauyi kuzoita mabasa avanopuwa zvitokororo zvemari.
Asi kavamwe vanoti pada mari dzacho dzinozoti one day kana maita mamwe mabasa akaita sema workshops nezvimwe.
Hakuna ka mabasa atinoita iwawo emaworkshop anorambidzwa. Ukaenda kuworkshop ukatarisa table ya kansela anobhadharirwa pekurara, onzi adye $10 palunch ne $10 pasapa. Saka ndoo inganzi mari ingawanda iyoyo.
Ko zvimwewo zvakaita sepekuvakira dzimba vamafume handizvo here zvinoita kuti mari iti wande zvinofamba sepa?
Hakuna kansera ukatarisa ipapo, hapana kansera anovakirwa dzimba. Unonzi poor stand one yaunobhadhara futi yaunofanirwa kubhadhara munguva yaunenge uri mukansela uchitambira. Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa maridzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa. Vakati zvino makansera akafa neshoku nemameya awa regaiti vapewo makuva emahara.
Saka makuva aya anopiwa uri kansera chete kana kuti?
Unofanirwa kufa uchiri kansera. Ukazofa usisiri kansera wakubhadhara sevamwe.
Meya veGutare Harare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America.
Nasi pasi rose racherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Sangano reUnited Nations richiti vanasikana vanhasi vari kukanganiswa nezvakawanda zvinosanganisira matambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze, dzihondo nekusawirirana, urombo nekudzoserwa shure kwekodzero dzavo, pamwe nekushayiswa mikana yakaenzana. Ukuwo hurumende iri kukurudzirwa kuti ione kuti zviga zveUnited Nations zviruma Sustainable Development Goals zvinosimudzira vanasikana zvadzadziswa. Zuva remwanasikana rakatarwa neUnited Nations muna 2011 senzira yekusimudzira dzidziso panyaya yekodzero dzemwanasikana. Dingindira regore rino rinoti Girls Vision for the Future uye richikurudzira kuvhurwa kwemikana yedzidzo neutungamiri kuvanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba.
Nasi tiri kupemberera zuva ratinoti iro International Day of the Girl Child, zuva ratinoita mhemberero dzekutarisa kwatakabva patiri uyezve hurongwa hwemangwana zvine chekuita nekupa vanasikana izwi nekuita kuti vange vachigara panoitwa hurukuro dzine zvechekuita neupenyu hwavo, uyezve kuramba tichiona kuti kune here kuenzaniswa kwemikana pakati peupenyu hwavo nezvine chekuita nekodzero yavo.
Nyaya dzekodzero dzemwanasikana dzakamira sei muZimbabwe?
MuZimbabwe tiri kukurukura nyaya dzeNDS1, tichikurukura nyaya dzeAgenda 2030, asi hatikwanisi kuita hurukuro idzodzo kana tisiri kutaura nezvebudiriro nenyaya yevanasikana. Tikuramba tichitambudzika nezvibodzwa zvevana vari kurodzwa vari vana vadiki zviri kuita kuti ramangwana ravo riparare. Vamwe vari kufa vachibara, vamwe vari kuchengetedzwa vana ivo vari vanavo, vamwe zvakare vari kubva vatadza kuenda kuzvikoro, vamwe vachipesera vane hutera hwekurwara, vamwe vacho vari kushaya mikana yekuwana ruzivo rune chekuita nehurukuro dzepabonde zvinoita kuti vazoenda kune vanhu vasingazive uyezve vasiri vana mazvikokota vachiedza kubvisa pamiviri. Zvakawanda zviri kusangana nevanasikana.
Zvamuri kuitawo sesangano kubatsira kuti vanasikana vave neupenyu huri nani ndezvipi?
Tiri kutarisa nyaya dzekuti vanasikana vari kuramba vachimbunyikidzwa nevanhu vari pedyo navo. Isusu tiri kutaura kuti nyaya dzekumbunyikidzwa hatichadzida. Mitemo yakawanda yakagadzirwa munyika yedu. Saizvezvi tiri kupemberera nyaya yeage of consent yatakanga tane makore chitambura nayo, uyezve nyaya yeMarriage Act neyatinoti Children's Rights Act yatakapiwa. Asi tinoramba tichiona kuti mitemo yatinayo iri kuda kuti ichigadziriswa kuti vanhu vagoziva kuti mitemo iyi inoshanda sei, kuti zvakare makomishoni akazvimiririra aone kuti tine zvatiri kuita here zvinobatika kugadzirisa upenyu hwevanasikana.
Avanga vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti asimbaradza kutsvaga mbavha nhanhatu dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana mubhanga reEcobank kuBulawayo svondo rapera. Mapurisa aburitsa mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakaba mari iyi vanoti Elijah Vumbunu uyo anozviti Mpostori, David Sawadye, Israel Zulu kuda kwaShemudzingwa anozviti Umbro, Takafa Vumbunu anozviti Onaison Mahembe, Paul Chinake naBrian Murape. Matikitiva kubva kuCID, Police Internal Security Intelligence nevamwe vanonzi vaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunotsvaga mbavha idzi zvikuru kumabhodha sezvo zviri kutyirwa kuti dzinogona kutiza kuenda kuSouth Africa kwadzinogara. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi follow. Hapadiwe link asi makaenda paFacebook page redu tinoisa link. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemutongo werufu kana kuti World Day Against Death Penalty. Wakawanda vachigunun'una nekunonoka kupasiswa kwebhiri rekuwandudza mutemo wekutongera vanhu rufu kana kuti Abolition of Death Penalty Bill, kunyange riri kutsigirwa nemapato ese munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwenhlwayo, avo vanotsigira kubviswa kwemutemo uyu, vanoti paramende iri kuita hwakamba.
Zviri kunonoka. Tichitarisa kuti zvakatanga kutaurwa muna 2017 vamunangagwa pavakatanga kutora chigaro chekutungamirira nyika ino yeZimbabwe. Asi izvezvi tatova musecond term yavo yekuti vaakutoenda zvisati zvagadziriswa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdson Chiwota vaudza Studio 7 kuti mutemo wedeath penalty ungadai wakabviswa kare sezvo vanhu vakawanda vachitsigira izvi.
Kurukurwa kwacho kwakutotinetsa kuti kurukuri vari kukurukura maparamendari edzedu havasi kupa mukana kune chinhu chakafanana naichocho nekuda kwei, nekuti chinhu chatinofunga kuti chingadai chakatoitwa chakatopfuura. Hakuna bhiru rinokwanisa kuti ritore makore maviri richikurukurwa.
Asi mumiriri wedziva resekwa vaEdwin Mushoriwa vebato reCitizens Coalition for Change, avo vakaunza bhiri reAbolition of Death Penalty iri mudare reNational Assembly vakazvimirira kana kuti Private Members Bill, vanakurira nyoka mhenyu kuhurumende kwete dare reparamende.
Saka kutaura kudai izvi, hurumende ndo yakuchityaira mutemo uyu muNational Assembly uye muSenate.
Mumiriri weBikita West vaEnergy Mutodi veZANU PF vanovesa chigaro wecommittee paramende inoona nezvemutemo vaudza Studio 7 kuti bill death abolition riri kutevedza matanho ese, uye vanotarisira kuti richapasiswa mudare National Assembly pamwe neSenate munguva pfupi inotevera.
Saka aiwa, tinoda kuvivisa iwo president nemhomho yese nyika ino kuti paramende ichapasa mutemo iwoyo, uye kuti president vachatibvumidza vachausaina mutemo iwoyo kuti ushande kutanga gore iro rino rakapinda zvichienda mberi.
Asi kunyange Zimbabwe yave kubvisa mutemo uyu, pane vamwe vakaita samai Elena Shumba vanoti mutongo uyu unofanira kuramba uripo, zvikuru sei kune vaya vane utsinye hwakanyanya.
Tikuti mutemo uyu unofanira kuramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane mamwe maextremes situations anogona kuitwa nevanhu, ekuti pamwe kuurayiwa kwemunhu zvisina tsarukano sezvakaita kuna Tapiwa Makore wekuti angari mwana mudiki asina chaanoziva.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Vachivhura chikamu chechipiri cheparamende yechigumi, vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death abolition bill. Mumashoko ayo pa World Day Against Death Penalty nezuro, Amnesty International yakati Zimbabwe, Kenya neGambia dzave pedyo nekubvisa mutengo werufu, uye dzimwe nyika pasi rese dzinofanira kudzidza kubva kunyika nhatu idzi. Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu, asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzokuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017. Zuva reWorld Day Against Death Penalty rinocherechedzwa pasi rese musi wa10 Gumiguru. Nyika dzakauraya vanhu vakawanda muna 2023 vainge vatongerwa rufu dzinoti China, Iran, Saudi Arabia, Somalia neAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Direct from Washington,
tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yarambidza vatori venhau kunyora nezveutano hwemutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Pane mashoko anga achitenderera yekuti vari kurwara zvakaipisisa. VaBiya vakapedzisira kuonekwa paruzhinji muna Gunyana kumusangano weChina Africa Forum kuBeijing. Israel nhasi yabomba pakati peguta guru reLebanon reBeirut ikauraya vanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadza vamwe zana negumi nevanomwe. Israel inoti yanga ichida kuuraya mumwe mukuru wechikwata cheHezbollah zviri kutsigirwa neAmerica. Asi United Nations inoti vanhuwo zvavo ndo vari kuurayiwa muhondo iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kuverengwa kunoitwa mavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Electoral College. Regai tinzwe kubva kuna Praxidis Jeremiah naIvans Zininga.
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa5 mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica, anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri, vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava, vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika.
Tinotenda Praxidis Jeremiah naIvans Zininga. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakusvitsa gore kwehondo pakati peIsrael neHamas. Musi waGumiguru 7, 2023, Hamas yakakanda zviuru zvezvombo muIsrael panguva iyo mazana ematorore eHamas akapinda achiyambuka muganhu kubva muGaza kunouraya, kubata chibharo nekutocha. Zuva iroro vanhu muIsrael vanosvika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vazhinji vavo vari vanhuwo zvavo vakaurayiwa zvine utsinye, vamwe mazana maviri nemakumi mashanu vakaendwa navo muGaza senhapwa. Rakave zuva rakaipisisa kuvanhu vechiJewish kubva zvakaitika Holocaust. Mugwaro rekucherechedza kusvitsa gore mushure mekurwiswa uku, mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakati zvakaitwa neHamas zuva iri utsinye chaihwo zvaityisa uye kurwadzisa. Vakati izvi zvakamutsiridza kutya kukuru muvanhu vechiJewish, kwete muIsrael chete asi kuti muAmerica nepasi rose. Mune rimwe gwaro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashoropodza kurwiswa kwakaitwa musi wa7 Gumiguru kune utsinye husingatauriki uku. Vakati vakaisa pachena panguva iyoyo kuvanhu vemuIsrael kuti havasi voga. VaBiden vakati mushure megore mutevedzeri wavo amai Harris naivo vanoramba vakazvipira zvizere mukuchengetedzwa kwevanhu vechiJewish, kuchengetedzeka kweIsrael nekodzero yayo yekuti ivepo. VaBiden vakati vanotsigira kodzero yeIsrael yekuti zvidzivirire kubva mukurwiswa neHezbollah, Hamas, Houthis neIran. Vakati svondo rapera, zvichibva mukutungamira kwavo. Mauto eAmerica akabatsira zvakare zvakasimba mukubudirira kwekudzivirirwa kweIsrael, kubatsira kukunda Iran mukurwisa kwayaiita nezvombo zvemuchadenga. Mutungamiri wenyika vaBiden vakazivisa kuti musi wa7 gumi guru ucharangarirwa munhoroondo sezuva rinosuvisa kuvanhu vemuPalestine nekuda kwehondo yakakonzerwa kwavari neHamas pazuva iri. Vanhuwo zvavo vakawandisa vatambudzwa zvakanyanya mugore rose raitika hondo iyi, zviuru zvevanhu zvichiurayiwa, vazhinji vavo zvichikonzerwa nekuti matororo ari kuhwanda achishanda ari muvanhu vasina mhaka. VaBiden vakavimbisa kuti America haisi kuzomira kushanda kuti ibudirire kuwana chibvumirano chinomisa hondo muGaza, chinounza kusunungurwa kwevari muutapwa, kubvumidza kuwedzerwa kwerubatsiro kuitira kuderedza kutambura kwevanhu, uye chinobvumidza kugadzikana kweIsrael nekupedza hondo iyi. Zvizvarwa zveIsrael nezvizvarwa zvePalestine zvose vakati zvine kodzero yekugara zvakachengetedzeka zvine chiremera nerunyararo. VaBiden vakati vanorambawo vachivimba kuti nhaurirano mudunhu iri kumuganhu weIsrael neLebanon ndidzo chete nzira yekudzosa nayo kugadzikana kwenguva ndefu nekubvumidza vagari kumativi ose kudzokera kudzimba dzavo nekuchengetedzeka. VaBiden vakati pazuva rekurangarira iri vanoremekedza mweya wekuramba kukundwa hwevanhu vechiJewish nekuchema vakaurayiwa musi wagumi guru 7 vachiti ndangariro dzavo dzive chikomborero. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Asgrasie vanamukoma Jonga Kandemiri nevamwe vose kuStudio 7 uko. Ini ndoda kungotaura mukoma avo vakataura kuti munongowawata musungwa wekuzovhota. Kuvhota kwamunotaura ndokupi mukoma? Kana muchitaura kuti kunovhotwa pagovernment yeZANUPF yamunoona kuti inoita kuti vanhu vavhoti pakati pousiku varege maelection. Takakwirira mabhazi mahara kuti kundovhota, asi takatadza kuvhota tiri muhara nekuti paitoshaya pamapolite paper. Ndiine gizado, ndiri pano pastudio 7.
PaStudio 7, maswera sei paStudio 7. Chikumbiro chedu ndechekuti mari iri kupuwa zeki ikaipu hayo nherera zvinowanani.
PaStudio 7 apo chiri kure paganda varo yapo. Marodzi ari kungogadzikwa kuHarare chete. Kuno uku National Land West, kuno uku kubva mukadoma kuuya kuno uku kwedu kuno uku kurova sanyati nembudziya mashame choda chitsa zumba. Hakuna zvekumboitwa. Wachajena akambobaida yakainda. Patipo wachajena pakakura zvino kilomita zvishoma zvenani. Pane zvakatozoitwa nezinara, takataona zinara tikataiwa zinara yauya. Yakatogadzira karodhi kakatodhakwa kudarika zvakaitwa nawachajena.
Studio 7 makadii vashamarari, makadii muStudio 7. Isusu tiri nani kubhinga kunoku, tiri nani zuva chete riri kupisa ramasebhuku tatambura kuvhiringidzwa nevanhu vari kupisa masebhuku vanzi havasi kushanda basa nemazvo. Saka Studio 7 mutibatsiro mutivhisiro nyengirini yedu iyi, vanhu nyika vanzwe kuti kubhinga tatambura. Vanhu vano kutanzi ndeve heritage ava menoti vakafane kupi heritage yatitambudza masepu. Tingodaidzwa apa tiri kune nzara, tiri kumhanyisa kuti titsvage chikafu apa, tiri kudaidzwa kuhanzi kumitingi uku varume.
Pamusoro ipaStudio 7, tinoda kuzivawo kuti ivo minista wesports Kirsty Coventry varipo here? Izvozvi tiri kuona timu dziri kunondotambira muSouth Africa dzichinotambira kwakasiyana-siyana, ivo vangorizi. Saka ndiminista wei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika, asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday,
Mushirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino, Ivan Zisininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Anyway Mukanyi, anozivikanwa mumagitare nerekuti Mr. Favor. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Gitari takatanga 2015 patikatanga kupinda industry ya music.
Wanga uchiri kuchikoro gaiwe, saka vabereki vakazvitambira sei?
Ya pataka zvitanga vabereka vana utanga nekuzvigamuchira nekuda kwekuti I was multi talented, so ndaitamba bhora and also ita zvechikoro. So vakambononoka kuzvigamuchira, vakatozvigamuchira mushure pekunge ndaita it song inonzi Mukadzi Wemuchurch. Ndopo vakatozotanga kuti ah, samunhu anotori serious ne ku music industry.
Ko muzvimana umu vanhu vari kuti kudii nemhanzi yaunorova?
Ah, music iri kugamuchirwa bose. Ndiri kuita ndichitarisa masocial media platforms, vamwe vanobva nekuma WhatsApp, vamwe kuma Instagram, vamwe kuFacebook, vamwe vatoshedzera tiri kunana Canada, vamwe vachishedzera kuti tiri kunana Australia, zvindoso kuma WhatsApp nechingona end of day ndichisangana nemanyo numbers. Also vari muZimbabwe macho vari kugamuchira zvakanyanyisa.
Kumatambudziko auri kusanganawo nawo ndeapi?
Challenges atiri kusangana nawo muindustry ndekuti patinoita mashows ya mari dzatiri kuwana hadzizi kutikwanira nebhendi ratinenge tichishanda naro. Hatisi kukwanisa kuita type yemavhidhios atinenge tichida. Mari iri kuita shoma kudarika basa ratinenge tichida kuishandisa.
Kushanda newe, kukubata, kukuhaya, nikutaura newe, vano kuwana kupi?
Wanoda kutibata, wano kutibata panamba zinote 0783305114. Then ma social media platforms, tunenda kwa page rakanzi Mr. Favor ZW, ndo Facebook page yedu, tuenda kwa Instagram, tuenda rakanzi Mr. Favor ZW, rekari ndo Instagram account, tuenda ku TikTok yendo, yakanzi Mr. Favor Artist 3, tuvatenda rekari ku YouTube channel yedu, yakanzi Mr. Favor Music. Tutenda kutwitter yendo yakanzi Mr. Favor aiwaiwa. Ndo patinobatika pama social media platforms SAI.
Une mashoko anoda kusiyirawo vateerere nasi?
Mashoko andinoda kupa kuvatsigiramo ndekuti ngavaramba vakanditarira. Chandiri kushuvira ndechekuchinja sungura videos. I want to produce more videos. Mavideos akanaka, the high resolution. Tisungure ndoda kuti iende at international level.
Was a Friday chitipa kamwe chete kaunoda kuti tibude nako mudariro timborova magita.
Songo ndichabuda nayo mudariro inonzi Mai Chele, iri palatest album redo rinonzi Zangwanda Mukwandarira, tikabudisa 2 weeks ago. Songo yacho inonzi Mai Chele.
Sae kambo kanonzi Mai Chele kachibva kuna Anyway Mukanyi anozivikanwa magitara nerekuti Mr. Favor uyo aita hurukuro yamanzwa naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child, rinokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Sezvo nguva yedu yapera, titarise musoro wenhau zvakare. Vakawanda munyika voshamiswa nemari shoma iri kupiwa makanzura nemameya. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana. Mapurisa aburitsa mazita yavanofungidzira kuti ndo vakaba mari inosvika 4 miliyoni kubulawayo. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 kuMpompho 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende lemali edlula 3000 rand.
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Uzathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba nezakhamiza ancedise.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la agqekeze emzini wakhe emadabukakusa namuhla amthathele njalo omakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarandi 3200 rands ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aseluhlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola eMelika, 4 million US dollars. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana ye-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombonu, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Savage, Israel Zulu, Kutakwashe Mudzingwa ozithi Umbro, Takafa Bumbunu, owaziwa njalo ngegama elithi Nison Mahembe, Paul Chinake lo Brian Murape. Amapolisa ananganela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank. Uhulumende usengeze ama-allowances amakansela amameya labakhokhela amakomiti amakansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphuke kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansila aseza thola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe nomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho wasebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe kuncede izakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kuloqhweba phakathi?
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Uzathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angazinika ithuba lokuba lezakhamizi ancedise, uzabe sesiyasebenza ukuthi athole imali. Njalo kulalabo abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi ifinyela abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa ama-wadi abo kawuhambelani le-allowance naleyo.
Asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungene malini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane.
Umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisisiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibone ngani ibingenele eziyi-allowance yama-councillors ngibone ngani i-300 ibingaphosi ibambeke kancane. Ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba neloan yokuthenga izimota baphinde njalo babe loan yokuthenga izindlu, khangele-ke ama-ministers nabo bale loan yezimota le izindlu and so forth. So ama-councillors yiyo nje akhangeyani akhangelelwa phansi.
Lo ngumnumzala Edwin Ndlovu, umsekeli kameya wakobulawayo, esixoxe laye ecingweni ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zesigabeni zenduna uGampu Sithole wesihlanu eTsholotsho lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla. Abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kabatholi ukudla okuholiswa nguhulumende, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi lezi zithi zacina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi, lapho kuyafiwa sisinje siyahluka imizimba ngendaba yokungathi sesilekhwashi. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyacuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinde 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le, unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa. Sile 5 days yasihle.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele kuzenle mali mdakamama, imali kayibonwa nabantwana bafa baphela. Ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu kabalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Ayidlala siza kufa thina izalukazi yoba ngicamba umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izalukazi siyafa asiboni lutho bathi lidlala sikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampo Sithole IV uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba banengi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion, eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e VOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Unanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. UNokthoba Dlamini usadulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla. Inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kumbe i-UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. I-UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. I-UNICEF iphinde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane. Lonkosikazi noMagugu Chili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele zima uma lisesikhathini.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu. Iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala. Ugcina suthola susubuka suphuma nje kungama-rash okungaqedakali phansi ngale.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana bamankazana during menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So thina njengenhlanganiso masihamba senza imfundiso yethu siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu. Especially uma sibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health. Uthi isikolo siqakathekile bantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
That is khonapha siyi-organization silama challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi esikolo. Whether from primary school to secondary school, kusisikhathi kwenzima ukuthi umntwana esekhaya esuke esikolo ngoba lapha ahlala khona ukudla kuyabahlupha abantwana bese bekhathazeka. Izihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi zihlale labo kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi i-school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana engkazana kunzima ngoba ngitsho nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Kulezi mali eziningi eziyasezinide ebantwaneni kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala, iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Sika sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso iHidong Haidongkyo ebona ngenswelo zabaphepha kumabhomu atomic bombs aphoswa ngale Melika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu
1200 kwele Japan. Ele Cameroon lithi akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka efika phose amajumi amahlanu 49. Useleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisitshiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani kubikana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
EleMelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngeleMelika abelwisana leqembu leISIS eIraq lakwele Syria azagqiba lomsebenzi ngompandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokule minyaka elitshumi iMelika ngemva kokucelwa yi-Iraq iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-D-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kuchumi lanye 12 laya kumachumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. EleMelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle. Kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokugcina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Soku isikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo okunqoba i-ISIS futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimibono kahulumende weMelika. Sokuzikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha. Hey, makho ngoDisemba basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame sithi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile bhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January makho ngoJanuary sibuyela ngapha bayathatha ama-100 babefuna ama-300. December ikakhulu special kuDisemba kakhulu like linceda libona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani kuStudio 7. Ibizo lami nguFanyana Ncube, ngihlala eWange District eMabale Village Masikili under Kukas Pepela. Yes, lesikhojo lapha isaphela amanzi. Isikhojo lesi saphela amanzi ibili. Lesi sikhojo sidonsa ngamasola. So amanzi kasaphumi ngitho. So sithwele nzima, sithwele nzima kokuthi asikwazi lokuthi sikumbembe singenzani. Okade si lapha isikhawo namanzi, kukhona amakhilomitha umbona amathathu kumba amane. Kachana sibili kokuthi iningi lethu asithwele nzima. Abe zingqola nje bembona basuke bebe ngconywana bebopidonki bedonse ngqola. Thini iningi esingashiyabe singela zingqola uludubo olukhulu kakhulu kumangalisayo. Uyikothe silazise ngapho ukuthi inxenye ngenzakala. Libe lelincebe lokuzwa laba abancedayo nje likwanisa ukuthi umbiko uhambe indawana yonke ukuthi kwanisa ukuthi kwenye imini sizothola besincede ngamanzi wona la awomayo.
Benija Studio 7, nalo udaba Studio 7, zayizwa le 4 million elahleke koBulawayo. Bebekupho Donki Piri, njengoba nje bona uDonki Piri wazi ukuba busy ngabantu nje abadlaleleyo, bezihlalele nje bebe yi-6 othiwa hhayi bacabanga ukuqedula umnango wakho. Bebengokuma nje uDonki Piri intanga zabo zifika lama-AK-47. So Paul Nyathi nje labo Donki Piri kumele bebuye bezosiphendula la. Bebuye emsakazweni bezochazaka kahle ukuthi imali le iye kuphi. Amasela lo abanjiwe. Lathi siwabone vela leke lishutele izithombe lwafake nje kuma social media siwabona. Because yabona into yakhona mina yabona ukuthi ayikho. Akunamali elahlekileyo. Babe lahlekile uDonki Piri kumele besebenze. Waye bekwazi ukusebenza abantu abadlaleleyo.
Ngikuphilaneni lonke inkosi malibusise. Ya lingabangali lingamangali ngalokho okwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali lingatshoni lithwala nzima abantu bakomthwakazi lingathwala nzima le nto le uhlelo lozano lolo inkunzi siyayazi thina siyayazi asifundiswa izano inkunzi siyayazi akusinkunzi kuyana laphayana njengamaka siyayolana bazothatha imali yana ngendlela abazitshela ukuthi bona bahlakaniphile kathi sibabhekile akusiyinkozi liyana abantu bakhethi lingatshona lithwala nzima.
Ekustudio 7 njani lonke basakazi ndivulile la wethu amarekhodi njalo kho sihlala sifaka lingafaki nje lifaka abangani bethu but mna ngizange ndaba yenale abantu kuthiwa batshontshile ukhuzenini imali. Amapolisa wona khona esiba namhlanje cabanga ukuthi bebambana ukuze bebambe izigebenga. Behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma kutshontshwa imali. Awulancedi into abayikhulumayo. Anti bayazana bona into zabo abazenzayo khona. Ndabona abasebenza emabhenki.
Abo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday umsebenzi ubokile. Woza Friday silomculi wengoma zokholo uPius Bebe njalo ongumfundisi kobulawayo usekhiphe idlalade elija elithi sonqotshelwa. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela lamhlazi lomculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Sakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFinos Bebe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli njalo. Ngaqala ukurekhoda i-first album ngo-2016 angilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo onguye owangikhulula ebugqilini bukaSathane engangene kibo.
Pepe ukhiphe idlathi lakhe elitsha alibiza sonqotshelwa encethana labanye ukulipheka.
Le albhamu esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka. Irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe Recording Studio. Ngisebenze lo Patrick Nyawumwe as my sound engineer, kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe. Lo munye intombazana okuthiwa nguRopa Fatso Madungwe.
Ntuba namukela njani idlalade leli Bebe?
Le album ethi sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August wona lomnyaka 2024 njalo hayi abantu bayamukela kakuhle sibili bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi ngabe uyatholakala yini kumakhasi okuzilibazisa yabalenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok. At Finos Bebe. Ubebe wangkona ngu BHEBE.
Umfundisi uFinos Bebe kachumayeli kuphela ecaweni uyacula. Nguye besilaye kuhlelo waza kuza Friday namhlanje. Bela sonto endlekini lonke ikhamla mu ezwe Jesus bani.
Kati ya savumi sibongile kakhulu eza Jesus Banda ngomculo lokhona. Yekulife Doctor ingakhohlwa sikhuluma ngodaba lwamantombazana lwe-International Day of the Girl Child. Hayi-ke olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Libe le mpelaviki emnandi. Ilale okwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.